Vachitaura vari musakubva kwamutare vatendai biti vati vachabudisa zvabuda musarudzo sezvo vachiziva kuti Zimbabwe Electoral Commission ZEC ichitora nguva kubudisa zvinenge zvabuda musarudzo. Vabiti vati vachaita izvi nekuti zvave pachena kuti mutungamiriri weMDC Alliance Vanesson Chamisa vanenge vakunda nekuti rutsigiro rwavari kuwana rwakawandisa zvikuru.
Zevanhu vari kuuya vachimirira musangano kumamiting ese nemarari ese ataita. This election is an election to end poverty. This election is an election to end suffering. So Daniel, vanamai mugore ra2008 ndakaendeswa kujerida anaunza marizauti ekuti baba Morgan Tsvangira airahwina. Because so that I can say that the Muslims are not on the result, and of the one. Sakura would have put him 1 August, Kumikiri, Sana announced the result, which was a Missala. After the Lema result, Tatangana, Professor of Moma. One is zero. Troya Namukoma Elton Mangoma. One is zero. Ramnandapwa. 22,000. Advocate Nelson Chamisa. 5.4 million votes.
Vabiti vati zeki iripo iyi haina kusiyana nezeki yaivepo muna 2008 apo vakashambadza zvakanga zvabuda musarudzo vakambosungwa asi vakazoregedzwa pasina mhosva yavapomerwa. Vabiti vakurudzira kuti nhengo dzeMDC Alliance dzirambe dziri padzavhotera dzichimirira zvavachabudisa musarudzo idzi apo vachamisa vanenge vakunda. Mutungamiriri wevechidiki MDCT inotungamirirwa navachamisa vahipmo chidziva vayambirawo hurumende yezanu PF kuti havazi ivo vega vanogona zvemhirizhonga kana vakada kuitanga.
Ndodati vabereki vangu vanaamai vangu musununguke muende kunovhota makasununguka pasina anokuvhundutsirai. Kana paita auya nyanya inoti inonetsa mukati menyika yeZimbabwe ndinoda kuona kuti haana kuzvarwa naamai here. Thank you.
Vachamisa vatora mukana uyu kutsinira mashoko avachidziva vachiti pari zvino nguva yakadarika yekuti vanhu vakabiridzirwa musarudzo kana kurohwa vopeta maoko avo vakanyarara.
Chivambamachisa kukula izengo
Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti hapana chekutya rwendo runo sezvo vakagadzirira zvose zvingada kuitwa nezanu PF nezek pasarudzo dzegore rino. Vachamisa vati vose vakanyorisa kuzovhota vabude neuwandu vachinoita basa rekubvisa zanu PF pautongi uye nekupedza urombo munyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.